Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera ndira 30, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Raichoto, ndichitefenyura chirongwa chino, ndiri kumba, nepamusana pekutyira dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirwere cheCOVID-19 chinotora zvakare upenyu hwevakuru vakuru vaviri munyika.
Hurumende yakwanisa kutora mari yainayo tambomisa mamwe maprogram. Takwanisa kuti kutengwe maventilators iwayo aiswe muzvipatara. Uyezve totarisira kuti nekutaura patamboita kuti denda iri razara kwese kwese, zvinoreva izvo kuti demand even yePPE yatokura kudarika zvayanga iri pokutanga.
Hurumende yokurudzirwa kuti iise zvikwanisiro muzvipatara zvenyika izvo zviri kuwandirwa nevarwere veCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirwere cheCOVID-19 chiri kuramba chichiuraya vanhu munyika, kusanganisira vakuru vakuru, zvichitevera kushaya nhasi kwemumiriri weZimbabwe kuUnited Arab Emirates vaJetro Ndlovu. Nurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kushaya kwaNdlovu kwaziviswa nemuzinda weZimbabwe kuAccra uchiti warasikirwa zvikuru nekushaya kwavo zvichitevera kurwara nechirwere cheCOVID-19. Muzinda uyu wati unochema nemhuri yavaNdlovu panguva ino yakaomarara. Kushaya kwaNdlovu kunotevera kushaya kwevaimbove mumiriri weZANU-PF mudunhu reMutasa North mudare reHouse of Assembly vaLook Masamvu, avo vakashaya nezuro nechirwere cheCOVID-19. Kunyange hazvo tisina kunzwa kumutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo nezvekushaya kwenhengo dzebato ravo, kushaya kwavaMasamvu kwaziviswawo nemutevedzeri wegurukota revezvechidiki vatinoda Machakaire padande mutande ravo reFacebook. Kushaya kwevarume ava kunotevera kushaya kwedzimwe nhengo dzepamusoro mubato reZANU-PF dzinoti vaive gurukota reManicaland amai Ellen Gwaradzimba, vaive gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo, vaive gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigmatiza, vaive mukuru wemajeri vaparadzai Zimondi, nhengo yeZANU-PF Central Committee vaMoton Malianga, pamwe nevakambo vegurukota rezvedzidzo yepasi vaEnias Chigwedere. Vose vanhu ava vashaya mwedzi unowandira. Vaive gurukota rezvekurima vaParents Chiri ndivo vakatanga kufa nechirwere ichi gore rapera. Vanhu vafa kusvika pari zvino munyika yese vave chiuru chimwe chete nezana nemakumi manomwe nevasere, kana kuti 1178, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevasere nezuro. Richizivisa zvakabuda muongororo yakaitwa nezuro, bazi rezveutano rakati vanhu mazana matatu nevatanhatu, kana kuti 306, vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvakaita kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose husvike pazviuru makumi matatu nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevaviri, kana kuti 32,952. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi maviri zvina nemazana masere ane makumi manomwe nevaviri, kana kuti 24,872, zvichitevera kupora nezuro wakare kwevanhu mazana mana nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 453. Vanhu vachiri kubatikana nechirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe nevaviri, kana kuti 6,902. Mumwe avo wakapora kuchirwere cheCovid-19 iguru kota remashonal and west amai Muliswa Chikoka avo vanoti kukurukura unge wapotswa vachiti vakasvika nguva yavakafunga kuti havachararama nekuda kwekurwadziwa pamwe nekutadza kufema.
Ndoda kungotaura semunhu akapona padenda reCovid-19. Denda iri chokwadi rinorwadza. Idenda rekuti kana ukando unaro unotoona kunge upenyu hwatopera. Asi ndoda kutenda hurumende yedu yeZimbabwe nebasa ravakabata vachitipa mari pano paChinoi Provincial Hospital kuti tikwanise kunge tine COVID ward yedu, isolation ward yedu. Izvi zvinotibatsira kuti kunenge kusisina nhau yekuti vanhu vanenge vakumhanyiswa kana kuHarare kuti zvovanotsvagirwa mazvipatara ukoko, zvese zvakuitwa pano.
Amai Muliswa Chikoka vanoti pavakatanga kurwara havana kumbofunga kuti chingava chirwere cheCovid-19, vachiti chirwere ichi chakauya nenzira yekurwara kwavo kweasma. Amai Muliswa Chikoka vari kukurudzira hurumende, masangano akazvimirira nemunhu wese kuti aparidze shoko rekudzivirira chirwere cheCovid-19 uye kuchitora zvine udzamu nekuti chiriko uye chinouraya. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorere vanoti zvakanaka kuti vanhu vari kupora kunyange zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzvipatara. VaMadzorera vanoti hurumende inofanirwa kuzivisa vanhu kuti vari kuongorora chii kuti vazoti munhu apora kubva padenda reCovid-19.
Tinoziva kuti zvipatara zvedu hazvisi kunatsa kushanda zvakanaka, healthcare delivery system yedu yakafa. Chandoda kukurudzira hurumende ndechekuti izvo mamezhero atiri kuita marecovery rates edu ngationgororei kuti izvo vanhu vatiri kuti varecover tenge tameasure sei kuti varecover, tonzwisisa senyika kuti tiri kumeasure sei recovery rate. Vari kuenda vachibvunza here vanachiremba kuti munhu wenyu akazorecover, vari kuvhizitira here varwere vaya mudzimba dzavo vachinocheka kuti arecover, ari kudokumenta kuti munhu uyu akamboripotwa kunzi ane COVID-19 arikafa. Vari kudokumenta sei? Ndo zvatichida kunzwawo isu sevana veZimbabwe.
Hatina kunzwa kune gurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vanonzi vakambosangana naamai Muliswa nguva yabatwa chirwere cheCovid-19 muna Mbudzi gore rapera. Mamwe makurukota apora pachirwere ichi anosanganisira gurukota reMidlands vaLarry Mavhima. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano revakoti reZimbabwe Nurses Association riri kukurudzira hurumende kuti ise zvikwanisiro muzvipatara zvayo kuitira kuti vanachiremba navakoti vakwanise kuita basa ravo nemazvo sezvo zvipatara zviri kuwandirwa nevarwere veCovid-19. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano sezvo mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Tabata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo kuti tinzwe zviri kuitika.
Isusu sekuona kwedu nekufungawo kwedu savana mukoti vanova mafrontliners vanova vanhu vakatarisana nedenda iri muzvipatara. Tiri kuona kuti hurumende ichiri nebasa guru rainofanira kunge ichiita kugadzirira kuitira kuti tikwanise kudzivirira denda reCovid-19 kuvana veZimbabwe. Isu kuona kwedu tiri kuona sokunge denda iri harisati rasvika patingati papiki. Tiri kuona denda iri richitori kumberi zvekuti hurumende tiri kutoikurudzira pari zvino kuti kudai hurumende yakwanisa kutisira zvikwanisiro zvakakwana muzvipatara zvedu zvakatekeshera nenyika yose, nekuti kana tichitarisa pari zvinezvi kwese kwese matunhu ose enyika pava neCovid-19 cases endi zvava kuratidza izvo kuti zvipatara zvakanga zvaitwa set aside nehurumende kuti zvinofanira kunga zvirizvo zvichabetsera vanhu veruzhinji kurapa COVID-19. Zvipatara zvinova zvava kuzokurirwa, zvinoreva kuti vanhu vafanira kuti vaita COVID-19 vakwanisa kunga vachibetserwa vari kunzvimbo dzavo dzavagere.
Tikunzwa kunzizvo munyika yose mune maventilator ari pasi pezana ari kushanda. Chii chingave chiri kupa kuti zvo maventilators aya ange ari mashoma uku tichinzwa hurumende ichiti zvo zvikwanisiro zvirimo muzvipatara?
Kana chiri chokwadi kuti muzvipatara mune maventilators mashoma kudaro munyika yose, itori dambudziko hombe hatingakwanisi kuti titaure tichiti zvinhu zvakaringana tinonga takutoti kuhurumende kudai hurumende ya prioritize dai hurumende yakwanisa kutora mari ainayo tambomisa mamwe maprogram takwanisa kuti kutengwe maventilators iwayo aiswe muzvipatara uyezve totarisira kuti nekutaura kwatamboita kuti denda iri razara kwese kwese zvinoreva izvo kuti demand even ye PPE yezvekuchengetedza zvekuprotekta vana mukoti nevamwe vese vashandi vehurumende yatokura kudarika zvayanga iri pokutanga saka takuti kuhurumende yakufanira pari zvinezvi kuti vawedzere maventilators ave ariko kunzvimbo dzose dzenyika vaite kuti PPE inova inoprotekta mahealth workers kuti vasabatira chirwere ichi inge iriko kunzvimbo dzose dzenyika nekuti pari zvinezvi tiri kuona kuti vana mukoti nevamwe vese vashandi vehurumende vezveutano vanogopiwa face mask chete imwe chete pazuva rose muzvipatara ivo vechifanira kunga vechichinja pese pese pavanonga vaenda kana kuti vapedza procedure kana kuti vaenda kuti vobva kuti vochinja vopfeka imwe mask voenda kulunch vochinja vopfeka imwe mask but tiri kuona vechipiwa imwe chete vechiswerera nayo vamwe vacho vanoshanda 8 hours vamwe vanoshanda 12 hours
mutungamiri wezimbabwe nurses association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunhare vari muHarare Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira hurumende kuti ideredze uwandu hwevasungwa avo vari kugara vakamanikidzana sembeva mumajeri emunyika izvo zvinoita kuti kutapuriranwa kwecovid-19 kuenderere mberi Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
munyori mukuru musangano remagweta remasungo lawyers association vaphilip shumba vanoti hurumende inofanira kukurudzira vatongi vematare edzimhosva kuti vasape mitongo yekugara mumajeri kuvanhu vanenge vapara mhosva diki asi kuti vanhu vapiwe mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo sezvo majeri emunyika akazarisa
matare edu achiri kuramba achitongera vanhu kugara mujere vakawanda zvinoita kuti vanhu vatsikirirane mumajere saka tinenge tichikurudzira kuti dei vatongi vedzimhosva vaita mamwe maalternatives to punishment anosanganisira community service inoita kuti munhu ashande basa uchizvipa nguva yekureforma uyewo kuintroducer maopen prison system akawanda nekuti muno muzimbabwe pari zvino ndinodavira kuti tine open prison system imwe chete munyika rose saka akawandawo majere erudzi ukoko zvinoita kutivo vanhu vasanyanya kutsikirirana mumaconfined prisons atinawo munyika
kunyange hazvo bazi rinoona nezvevasungwa munyika rezimbabwe prison and correctional services kana kuti ZPCS risiri kuda kubuda pachena kuti munyika mune vasungwa vangane vabatwa nechirwere kana kufa nechirwere ichi vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumajere ari munyika mutauriri wekomiti yecovid-19 mumasvingo varogers irimai vanoti pajeri remuti murefu kumasvingo pane vasungwa vakabatwa nechirwere ichi
vanhu vakawanda vari kubatwa necoronavirus kusanganisirawo vari muma majeri medu munana muti murefu nemamwe akadaro pari zvino izvi takabatanidza vari muusungwa nevashandi namba iripo izvozvi yasvika iyo pa157 vakange vabuda ivo vari positive saka tinoona kuti kune vamwe varipo mukati mavo imomo vari kurikavha tine vakawanda varikavhawo pane nhamba iyo yatakupai tine 45 vatorikavha
vachitura mashoko avo pamusoro pedambudziko recovid-19 mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vakakurudzirawo hurumende kuti isangokanda munhu wese wese anenge apara mhosva kujeri sezvo kusina kumira zvakanaka izvo vakati zviri kuvhiringa utano hwevasungwa vachamisa vakati vanhu vanenge vachipomerwa mhosva diki vapiwe mukana wokubvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongo vachibva kudzimba dzavo senzira yekudzikisa uwandu hwevasungwa vari mumajeri emunyika
kunyanya kumatongo tinofanira kuti vanhu vange vachitestwa tinofanira kuti vanhu vange vachiscreenwa tinofanirawo kuti vane mhosva dzimwe dzakareruka vabudiswe mumatorongo tingosara nenhinhi vane mhosva dzokuti dzinoti dzinokatyamadza munhu wese asi tambozama nepatinogona napo hongu mhosva imhosva asi kune dzimwewo dzokuti tinofanira kungotarisa kuti nenguva yatiri vanhu ngavapuhwe mafaini kuti vange vachibhadhara vari kudzimba dzavo vachiitawo zvavanofanira kuita
mukuru wemabasa musangano reZimbabwe Association of Crime Prevention and Rehabilitation vaEdison Chihota vanoti hurumende inofanira kutsvagira vasungwa rubatsiro rwezvikwanisiro kubva kumasangano akazvimirira nekuti hurumende iri kutadza kuita izvi.
Vanhu vari muZPCS vari kushandisa nzira dzavo dzekuti dzinokwanisa chete kuti vaone kuti vangaita sei uye yatoita improvisation yekubatsira nekuti hurumende haina zvakakwana zvairi kuvapa zvekuti vabatsirise. Sakana tinokurudzira hurumende kuti dai yange yasununguka kuti iingeze makoparati nemacommunities kuti vabatsire madzeri yega yezepcs haina zvikwanise.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti vakatoendesa hurumende kudare redzimhosva repamusoro kuti ipe vasungwa zvikwanisiro zvekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye vamirira kuturwa kwemutongo panyaya iyi munguva diki inotevera.
Tine mune vasungwa vari kumirirwawo neZimbabwe Lawyers for Human Rights, vasungwa vakafanana sa mukoma Alan Moyo vari kuHarare Remand Prison, Jim Kunaka ari kuHarare Remand Prison. Vakaendeswa zvese kuHarare High Court matuma applications akatishwa nemagweta edu and ari kutotariswa nemajaji zvokuti akamirira kuti majaji achapa mutongo wekuti kudii.
Majeri makumi mana nematanhatu ari munyika yose anonzi ane vasungwa anosvika zviuru makumi maviri nezviviri kana 22,000 asi majere aya achikwanisa kuchengeta vanhu vasingadariki zviuru gumi nezvinomwe kana kuti 17,000. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti vatipe pfungwa dzehurumende panyaya iyi. Ukuwo mutauriri weZPCS amai Meya Kanyenzi avo vakambovimbisa kupa Studio 7 uwandu hwevasungwa vabatwa nechirwere ichi vana kuzoita izvi sezvo vakange vasadaire nhare yavo pamwe nekupindura tsambambozha dzavakatumirwa. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Musango vakaudza vatori venhau kuti mukugadzisa dambudziko iri hurumende yakaisa mutemo wekurambidza hama dzevasungwa kuvashanyira kuita kuti chirwere ichi charambe ichipararira mumajeri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bazi reCenters for Disease Control and Prevention rakayambira nezuro kuti pave nemutemo wekuti munhu wese apfeke mask mumabhazi nezvitima senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 muAmerica yose. Mutemo uyu unotanga kushanda nemuvhuro mumatunhu ose emuAmerica. Mutemo uyu unosungira munhu wese kupfeka mask kuti apinde mubhazi, muchitima nemamwe maduta vanhu. Nezuro mukuru weCenters for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Wadensky, vakasaina mutemo uyu uyo wanga uchifanirwa kupera mangwana. Mutemo uyu unorambidza vavaridzi vedzimba kudzinga vanhu mudzimba dzavo nepamusana pekutadza kubhadhara rent kana kutadza kubhadhara mari dzavanofanirwa kunge vachibhadhara pamwedzi wega wega vachitenga dzimba idzi. America ndiyo nyika yakavhiringwa zvakanyanya neCOVID-19 uye yave nevanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu nemazana mapfumbamwe ezviuru 25.9 million vabatwa nechirwere ichi. Ichiteverwa neIndia iyo ine vanhu vanosvika miriyoni gumi nemazana manomwe ezviuru 10.7 million vabatwawo nechirwere ichi. Kuchitiwo Brazil iyo ine vanhu mamiriyoni mapfumbamwe nezana rezviuru 9.1 million vabatwawo nechirwere ichi munyika iyi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro neimwe nyanzvi munyaya dzerunyararo.
Ini ndinonzi amai Sekai Holland. Tinogara muno muHarare asi tiri vabvi vekumberengwa nokwaGozhwayo nokuBulawayo. Tabatwa muHarare neCOVID-19 lockdown. Ini navamwe vangu vabvazera takatanga maorganization maviri. Rokutanga rinonzi Zimbabwe Women in Politics and Peace Building. It's around UN Security Council Resolution 1325. Then rechipiri Zimbabwe Peace Building Initiative mu brackets Zimbi rokuti zvinhu zvese zvatinoita muZimbabwe tiri tega tinotanga nokuisa mberi runyararo kuti vanhu vavhure nzeve vavhure meso tione zvipo zvatinazvo muno muZimbabwe tivake tiri pamwe chete nyika yedu tichitanga pamba
chii chakaita kuti mufunge kutanga masangano iwaya
papera inclusive government muna 2013 tanga tasvika pachinhambo chikuru chaizvo chokuti vaJohn Nkomo chairman weorgan for national healing reconciliation and integration vanga vasvika pokuti masanctions abviswe zvakanaka-naka nekuisa mberi kuti tabatana muZimbabwe takuita zvinhu zvekuvaka nyika yedu tiri pamwe chete asi vamwe vedu vakazoenda kucourt vakanoti takuda kupedza nyaya yeinclusive government takuda kuenda maelections muna July dobva vaenda ipapo pakabuda zveiro kuti vanhu variga vemasanctions vakati hatiwabvisi asi taona ipapo zvakaitika izvozvo takaona kuti takura regai titange zvinhu zverunyararo tichivaka pamaprojects atakasiyirwa navankomo navagibson svanda vanga vari founding member yeorgan for national healing reconciliation and integration nebasa ravakanga vasiya paMSU mumaoko a emeritus professor vava retired vice chancellor Gwabibebe vakaisa infrastructure yepeace ipapo takaona kuti sezvatakava National Peace and Reconciliation Commission yanga yatangawo basa rayo richiita nekuona kwavanga vaona materms of reference avo tikaona kuti paNGO ngatiite basa rakatangwa nemacoministers aya tiri vatatu kuMSU kucholocho iyo yeNational Peace and Reconciliation Commission yanga yafungwa navasipanda vaingogara vakataura nezve tiri kuda Truth and Reconciliation Commission sekuSouth Africa machiefs emuno akati kana South Africa haina kuita kusvitisana fosha kusvitisana fosha kune mastages mana kunotanga nekutaurirana chokwadi kana paparika mhosva inoitwa nemhuri yatadzirwa nemhuri yatadzi kozova nekuongorora kuti chakaitika chaizvo chii kuti vaone kuti pakuri pangozi vanoita sei yechitatu ndeyekuti kana vasvitisana fodya vanoregererana votanga kugarisana pamwe chete sedunhu semhuri zvechina ndezvekuti munhu atadza wacho ataura nemhosva dzake dzagadziriswa anoti handipami muchirungu munoti reconciliation ine mastages four pane truth justice forgiveness in a never again syndrome
zvirongwa izvi zvakakosha sei
takatanga izvozvo kuti tiise iyoyo pfungwa back kuvanhu vese so kana tatarisa program yedu yanda kutumira tinotanga neyekuti tiri kufamba tiri pamwe chete murunyararo yechipiri ndezvemaoko kuti munhu wese awane pokutangira yechitatu ndeyokuvaka infrastructure yepeace kuti tigare takangoziva kuti tinoita zvorunyararo yechina ndeyokuti tinoshanda nevanhu vemuno muZimbabwe takabatana vemurijini au takabatana neinternational takabatana pakusvitisana fodya partner yedu inonzi Commonwealth Lawyers Association yekulondon Brian Spears president wacho auya kuno kuZimbabwe kuzotiona kaviri akasiya azvibirirana neMSU kuti muna 2020 tanga tichitanga a new program yekusvitisana fodya yataida kuita nematraditional leaders ari muparliament nemaNGOs mamwe but ichiitwa palaw school
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye tiri muWashington
Tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata mumiriri wedunhu reChipinge West muparamende vaSibonile Nyamudeza vebato reMDC Alliance kuti tinzwe mamiriro ezvinhu mudunhu ravo iro rakaita udambudziko rekusangana nemafashamu ecyclone Idai kwakazouya cyclone Shalan iye zvino kwanga kuine cyclone Eloise. tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu vanyamudeza.
Makati ni mukoma jonga.
Aiwa ndiri mupenyu vanyamudeza, ndinofara zvikuru kukuwanai muchirongwa chedu. Mungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu renyu ramunomirira reChipinge West?
Ya, mudunhu randiri kumirira zvinezvi rambo disturbwa nemvura, mvura yana yakawanda. Ndodambudziko ratakatarisana naro remvura zvinezvi nere corona. Mvura iyi yanaya yecyclone Shaleen yozouya recent cyclone yabva kunaya yadhemenja marodzi, minda, dzimba nematoilets. Saka panyaya yedzimba dzadhemenjeka imomomo dzakuwadzwa dziri average 365 houses. Asi zvinezvi tichiri kutora mastatistics. Nenyaya yemvura yakawanda yakanaya iyi ndeyekuti information haisi kukurumidza kuuya because nenetwork yakabva yadini yatiza. Constituency yandinomirira ine mawadhi 6. Mawadzi iwawo aita kuti dzimba dzadhirika 365 so far, matoilets 208. Marodzi ndiwo anyanya kudhemenjeka nekuti mamwe marodzi akabva adhemenjwa futi panguva yecyclone inai. Ngaoni road rakatorwa bridge repamasonga kakatatu richitorwa bridge irore. Road racho harisi kufambika zvakanaka. Asi DDF yakambounza vanhu, vanhu vacho havasatwadi kondirakita waigadzira ipapo asati apedza wakatisira panzira. Vamwe marodzi akashata sakuinche muzire, kondo macheta, kondo maronga, marodzi haana kumira mushi. Tine mabridges anoti Musani bridge riri pakidhon mutanga rinoenda kwamutema raakutoda kudonha anytime, rokwanisa kudonha nemota iyi ichifamba pamusoro. Nyamure bridge ari crosseki nekuti mutanga ndaunenge akazara. Birirano road rakagurwa futi harisi kuambukika. Tingati matambudziko ndiwo anyaya kuunzwa nemvura.
Matauro okuti mune matambudziko ecoronavirus mudunhu menyu akamirawo sei?
Nyaya yecorona vanhu vedu vashoma vasati vanyatsokunzwisisa chiitiko chekuti corona inouraya. Asi zvinezvi vaakutanga kuzvinzwisisa nekuti pambofa vasharuka sharuka kumusoro kune vamwe munharaunda vanhu vauri vaakushaisa. Dambudziko riri kuita nyaya yecorona ndeyekuti vanhu vachiri kungonona kupfeka mamask. Vamwe vanozopfeka mask vaona chi mupurisa. Yeti mupurisa haana ndaa, maski ndiyo inochengetedza upenyu hwako. Saka izvozvi tiri kukumbira hurumende kuti imboita awareness. Takambotaura naDA, DA uri kuronga izvozvo kuti uchatsvaga mota dzine mainhela dzichimbotenderera dzichifamba. Izvozvi isu hatibvumirwi kufamba famba nenyaya yecorona.
Imi senhengo yeparamende yedunhu iroro, zviwo zvamuri kuita kugadzirisa matambudziko amataura?
Ini saMP tine dzimwe mari dzatinopuwa dzeCDF. Takagadzira kiriniki kuwadhi 16 kunonzi Kudzika. Tiri kuaka imwe kiriniki kuwadhi 1 kunonzi Kwabangwe. Yekuwadhi 1 ichiri kubatwa nevanhu vecommunity vari kukondributa mari dzavo. Takamirira mari inobva kuhurumende, mari yeCDF. Muwadhi 5 tiri kuaka classroom block. Chikoro chiri kure, vana vadiki vane ma 6 years 7 years zvinovanetsa kufamba kuenda kuchikoro. Tiri kugadzira classroom block panonzi pamikiri pabwerudza. Ndo zvimwe zvatiri kuita izvozvo mukonstituensi yeChipinge West.
Ko, panyaya yecovid 19 zvii zvamuri kuitawo?
Covid 19 tinongoti apo nepapo tichitaura kuti vanhu pfekai mamask. Nyaya iripo ndeyekuti hatibvumirwi kuunganidza vanhu zvinezvi. Saka takataura kuna DDA wakuda kuronga kuti paite mota dzinonga dzine mainhela dzichidaidzira. Saka tikakwanisa kuunganidza vanhu, dzimwe nguva chirwere icho chinotapukira kana kubva kwandiri kana kubva kune umwe munhu. Zvikanzi MP anga ari panapa akaunganidza vanhu, ndinonga ndasungwa nemutemo.
Ko, nyaya yezvipatarawo zvinotambira vecovid 19 mudunhu renyu zvakamira sei?
Chipinge General Hospital inotambira asi zvikwanisiro ndo zviri kunetsa.
Tinokutendai zvikuru Honorable Nyamudeza nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai hanyu vateereri.
Aiwa, ndinotenda mukoma jonga, motibatira basa.
Manga makateerera kumiriri weChipinge West mudare reparamende vasibonile Nyamudeza muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voanews.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rachoto, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Soku isika.